is at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 9 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nechitatu kusvika pamazana masere nemakumi masere nevashanu, kana kuti 885 vafa vari vapfumbamwe. Kutongwa kuvatori venhau Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 Chat kwatanga nhasi kudarira Magistrate Kumbare. Kambani yehurumende inotengesa mafuta inoti kana hurumende ikaramba ichitara mitengo yekutenga nekutengeswa kwemafuta edzimotokari, dambudziko rekushayikwa kwemafuta aya ariperi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nechitatu kusvika pamazana masere nemakumi masere nevashanu, kana kuti 885 vafa vari vapfumbamwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevasere nezuro. Vanhu 22 vakabva kuSouth Africa, 27 vakabva kuBotswana, uye 44 vanhu vagara vari munyika, uye munhu mumwe chete akabva kuSwaziland. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika 206, kana kuti 206. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi pane zuro vanosvika 442, kana kuti 742. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose vachidarika zviuru 72 94, kana kuti 82,077. Pasi rose vanhu vabatwa neCovid-19 vadarika 10,202,031, kana kuti vadarika 12,231,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo 553,000, kana kuti vadarika 553,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avadarika 3,390,000 ezviuru, kana kuti vadarika 3,170,000. Sangano ravanamukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekukundikana kwehurumende kupa vashandi vemuzvipatara zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCovid-19. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanamukoti 10 nevasere nechirwere ichi pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals, kana kuti UBH, mushure mekurapa mumwe murume ainge aine chirwere ichi. Mwedzi wapera, vamwe vanamukoti 10 nevana vakabatwawo nechirwere ichi pachipatara cheMpilo. Vamwe vashandi vemuzvipatara kusanganisira vanamukoti navanachiremba 66 vakambomanikidzwawo kumbogara kudzimba paUBH zvekare mushure mekurapa mumwe murwere weCovid-19. Mutauriri wesangano reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vakaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakatonyanya kuipa kuzvipatara zvematunhu zvisina zvekudzivirira vashandi vemuzvipatara zvakakwana. Atina kwanza kubata mkurano na nezvekurwiswa kwechirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomva sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Blessings Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo avati zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuna vana mukoti nevamwe vashandi vemuzvipatara.
Ichokwadi vana mukoti vakawanda vachabatwa nechirwere ichi. Vana mukoti vakawanda vanganga pari zvinhu zvapo tisiri kuvaziva. Asi isu tarisiro yedu nekuona kwedu nekumafambira ari kuita zvinhu muno muzvipatara zvedu, vana mukoti vakawanda vari panjodzi dzekutapurirwa chirwere ichi. Ivo vachitapurirawo chirwere ichi kuvarwere, nekutapurirawo chirwere ichi kuhama dzavo, nekutapurirawo chirwere ichi kumaZimbabweans pavanonga vachifamba mumazvupo mumabhasis avanofamba navo.
Ko chii chirikukonzera kuti zvidai?
Nyaya iyi inokonzereswa nekuti hakuna PPE yakakwana muzvipatara. Takasobvira kare tichitaura nenyaya iyoyi kuti kana hurumende ikasava serious nekuprovider mapersonal protective clothing muzvipatara kuna ana mukoti, tichaona zvipatara zvichivharwa nenyaya yekutoshaya vana mukoti vichinge vaendeswa kuma isolation mushure mekunge vatesta positive. Ndo zvakutotanga kuitika izvozvo nekukwira kuri kuita macases edu muZimbabwe. Vana mukoti havana zvekushandisana, havana zvinovadzivirira, vari panjodzi huru zvakanyanya nenyaya iyoyo.
Tiri kuonawo kuti kunyika dzakabudirira kwakatangawo chirwere ichi kupararira, pane kurudzira yekuti vashandi vemuzvipatara kusanganisira iwo vakoti navana chiremba vapote vachivhenekwa kuti vane chirwere ichi. Izvi zviri kuitikawo here munyika?
Hakuna zvakadaro zviri kuitika muno muZimbabwe. Vana mukoti vakawanda vazhinji muzvipatara zvizhinji havana kutombobvira vatestwa kubvira nekubvira COVID yatanga. Isu takasobvira kubva yechitanga tichitaura kuti hurumende ngaiteste all health workers pamahospitals ose. Izvi taitarisira kuti ndo zvichaitika, but hakuna zvakadaro zviri kuitika muzvipatara zvedu.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Kutongwa kwevatori venhau Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat kwatanga nhasi kudarira magistrate kumbare vaviri ava vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Chikore naTakawira vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 National Lockdown Regulations. Muchuchusi panyaya iyi vaLawrence Gangarawe vati Chikore naTakawira vakapinda muchipatara cheParktown Town muHarare musi wa22 Chivabvu zvisina mvumo vachida kutaura nenhengo nhatu dzeMDC, muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, avo vainge vapambwa nevanhu vasati vave kuzivikanwa pari zvino. Zvinonzi vari muchipatara imomo Chikore naTakawira havana kutevedzera mutemo wesocial distancing, izvo zvakazoita kuti vakuru vakuru vepachipatara ichi vadane mapurisa, izvo zvakazoita kuti vaviri ava vasungwe. Asi Chikore uyo ari kumiririrwa negweta vapaida Moyo Saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe naTakawira uyo ari kumiririrwa navatonda vaibhata Sara veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kuramba nyaya iyi vachiti vakasungwa apo vaiita basarabo. Chikore audza mutongi wedare kuti akasvika pachipatara ichi akaita zvinodiwa kudzivirira chirwere ichi uye aramba kuti akatadza kutevedza mutemo wesocial distancing. Takawira ari kurambawo mhosva iyi achiti akapinda pachipatara ichi mushure mekupiwa mvumo nemagweta enhengo dzeMDC uye akatozoshamisika ave kusungwa kunyange hazvo ainge aratidza mapurisa magwaro ake ebasa. Achibvunzurudzwa nemagweta achikore na takawira motikiti varikitanya iye vakolin makore vauza dare kuti havana kuona vaviri ava vachipara mhosva asi kuti vakanzwa nevakuru vakuru vepachipatara ichi vati vanoziva kuti maward epa Parktown Hospital madiki uye munobvumirwa mushanyi mumwe chete nekudaro pakapinda chikore na takawira vanhu vakange vatowandisa muward yaive namamombe chimbiri namarowa vamakore vabvumawo kudare kuti vaviri ava havana kuvapikisa pavakavaudza kuti vabude muchipatara uye kuti havasi ivo vakavasunga asi kuti mushure mokuvabudisa muchipatara vakavatambidza kumapurisa ekuwaterfalls ayo akazovasunga vasaurombe vati nyaya iyi ichaenderera mberi nemusi wechina chinouya
nyaya haina kupedzwa nhasi nokuda kwenguva iripo nekuti vamakore vachiri kuda kuti vabvunzurudzwe nesumagweta avanovaine navabatasara saka nyaya iyi tanzi tidzoke kudare musi weThursday next week musi wa16 pachanga pachizodzoka zvakare vamakore mumwe mufakazi kana kuti witness aripo
mune imwewo nyaya yekumatare ekumbare kwakare vatori venhau panashe makufa napritchard mahove vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvinonzi nemapurisa hazvibvumidzwe kana kuti disorderly conduct pachirungu vaviri ava vazoburiswa mushure mekupindira kwemagweta ezimbabwe lawyers for human rights makufa audza studio 7 kuti asungwa nemumwe wake uyo ange achiita basa rake rekutora mifananidzo
tasungirwa kuti iye anga achitora mifananidzo tichibuda mucourt saka tachajiwa with disorderly conduct and ndachajiwa futi nekuti I was collaborating with him and tazoreleasiwa mushure mekunge Zimbabwe Lawyers for Human Rights yatumira magweta kuti atibatsire saka tareleasiwa in their custody and charged with disorderly conduct
kusungwa nekushungurudzwa kwevatori venhau kuri kuramba kuchiendera mberi kunyange hazvo svondo rapfuura mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakasaina mutemo wefreedom of information act uyo unofanira kurerusa mashandiro evatori venhau pamwe nekuti vaite basa ravo vasingambunyikidzwe hatina kukwanisa kutaura nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanick mangwana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Kambani yehurumende inotengesa mafuta edzimotokari yePetrol Trade inoti kana hurumende ikaramba ichitara mitengo yekutenga nekutengeswa kwemafuta edzimotokari dambudziko rekushaikwa kwemafuta aya munyika hariperi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura kukomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto kuti dambudziko rekushomeka kwemafuta edzimotokari munyika ringapedzwa sei, vakasanobata chigaro chemukuru wePetrol Trade vaGodfrey Ncube vati izvi zvinogoneka chete kana vemabhizimusi vakapiwa mukana wokunotenga mafuta vouya votengesa nemari yavanotara pachavo.
Currency liberalization, they would make my companies can source their own foreign currency and then also bring the fuel on their own. But I don't remind you, of course, the negative side, they would not try to do it. I see demand in a reduced because my price is not a but in the meantime, you know, when we eliminate even the non-essential ship, the drivers in the need to feel the Aganyanya, who could manage the demand side of the fuel. Ku subsidize field hongu kunobatsira it can be done kuma essential areas in the economy but some of the field can actually be liberalized and then vanhu votenga inoenzana neprice yokuunza field.
Vancube vabvuma kuti kuita izvi kunokwidza mutengo zvakanyanya asi vakati ndonzira ingabudisa nyika mudambudziko rave nemakora nechitsama richichiriridza rekushayikwa kwemafuta. Vancube vati kumirira mafuta anobva kuhurumende kuri kuita kuti mafuta ave mashoma munyika sezvo vari kuwaniswa mafuta awane nguva dziri kure. Varatidza kushomeka kwemafuta ari kutengwa nerubatsiro rinobva kuhurumende nemuenzaniso wavapa vachiti pamwedzi mitanhatu yekutanga yegore rapera vakatengesa mamiriyoni makumi mashanu asi munguva yakafanana iyi gore rino vatengesa marita mamiriyoni makumi matatu ane matanhatu chete.
Last year I consulted to think about the next 6 months I was trying to think about 50 million liters of my product tested diesel petrol. But gore rino yaregistered I consulted to think about 36 million liters. Zvinoratidza kuti yadzikira tishana fuel nemhakaizvo ndokunyatsa izvozvo foreign currency.
Vachibvunzwa kuti basi ravo rinotarisira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotikari rini, munyori mubazi rezvemhando dzemoto amai Gloria Magombo vati dambudziko iri haringaperi kana mari yekunze ichiri shoma munyika, vachitiwo kugadzirisa dambudziko iri kunoda nyika yese kwete basi ravo chete.
For us we don't want any queues, Chair. The queues are here because of the situation we're in where we don't have sufficient foreign currency. But I have to come back to you on all the issues which we have discussed to say when do we then have foreign currency matching. And for us, the auction system, once it's now fully operational, we believe that the queues will also end. Because when these guys have access to foreign currency, which they don't have to go through third parties to access, it will then be much easier and faster to do away with queues.
Vachibvunzwa nenyaya yekuti urongwa hwekushandisa smart card mukutenga mafuta hwakataurwa nagavhuna webhanga guru renyika vajohn mangudya apo vaiti kadhi iri rinenge richiratidza uwandu hwemafuta anenge amwiwa nemotikari yega yega pagaraji rinenge rashandiswa kutenga mafuta aya amai magombo vati urongwa uhwu hwakadzorerwa shure nedenda recovid-19 vachiti pane zvaida kunotengwa kuchina. Amai Magombo vati vanga vasingakwanisi kutaura kuti urongwa huchabudirira rini kunyange zvazvo vamangudya vakaudza komiti imwe iyi mwedzi wapera kuti vaitarisira kuti kupera kwemwedzi wachikumi vanenge vaedza kushandisa kadhiri kuona kuti rinoshanda here. Izvi zvatsamwisa zvakanyanya komiti yeparamende iyi yati vanoona sekuti bazi rezvemhando dzemoto riri kutadza kuita basa rayo sezvo amai Magombo vatiwo vatangawo kunzwa nenhengo dzekomiti nhasi kuti magaraji mazhinji anotengesa mafuta munyika ari kutengesa nemari yemadhora ekuamerica kana kuti makupona anotengwa nemari yokunze. Komiti inoti mabasa akawanda ekuvandudza nyika ari kukanganiswa nekushayikwa kwemafuta edzimotikari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reArizona muAmerica rava nevanhu vanodarika zana rezviuru vabatwa nechirwere cheCovid-19. Izvo zvaita kuti dunhu iri ritarwe senzvimbo yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi sezvo munhu mumwe chete pavanhu vana vari kuvhenekwa mudunhu iri ari kuwanikwa aine utachiwana hwecoronavirus. Kubva mukupera kwegore ra2019 nzvimbo dzakawanda mukenya dzanga dzichivhiringwa zvirimwa nemhashu idzo dzakawandisa munyika iyi. Mhashu idzi dzinoti dzinonzi dziri kuvhiringa zvakanyanya kuwanikwa kwechikafu munyika iyi. Maonero akasiyana pamusoro peurongwa hwehurumende hwekuvaka chiumbwa chesvikiro rambuya nehanda charwe nyakasikana Hurumende ichiti iri kuzadzisa ruremekedzo rwayo kumabasa akaitwa nambuya nehanda ekutungamira chimurenga chekutanga chekurwisa vachena muhondo ya 1896. Sivamwe zvikuru vanopikisa hurumende vari kuti hurumende iri kutambisa mari zvikuru munguva ino nyika iri kutatarika zvino zvisina kumira zvakanaka muzvipatara. Umo munonzi hamuna mishonga, vana mukoti na vana chiremba vari kurangwa mabasa uye nyika iri kutatarika munyaya dzezveupfumi. Hurumende yakazivisa kuti chiumbwa ichi chichadzikwa panosangana migwagwa inoti Samora Mashela Avenue na Julius Nyerere Way muHarare, uye dare remakurukota rinonzi rakatopasisa kare urongwa uhu, uye basa rinonzi rakatotanga mwedzi wapera richitarisirwa kupera mukupera kwanyama vhuvhu. Svikiro rambuya nehanda iri rinonzi rakazosungwa muna 1897 rakazourayiwa richiita zvekusungirirwa muna 1902. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Vosango Charumbira, pamwe nemutevedzeri vasachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America zvakare vazvidzai Ruzvidzo. Tatanga nekubvunza vacharumbira kuti sei hurumende iri kukoshesa chiumbwa ichi pamberi pemamwe matambudziko ose ari munyika.
It's a government. Kuti Zimbabwe yacho yakauya sei. Tinoona zvakakodzera kuti even mishakabu yakafa yakava iyo yakavandura chimurenga chedu cheZimbabwe kuti zvinge tiri pano sevana veZimbabwe tikwanisa kudzidza, tikwanisa kuti tienjoy Zimbabwe yacho zvakanaka naka. Zvine zvakanakawo kuti chivanhu chedu kukasiiwana nasekuru vedu pane zvatinovaita tinovavengawo zvakanaka. Saka nyaya yekuti mbuya nehanda vana kukwanisa kupuwa edecent burial, tiri kuzova kuti mutombo wavo wakaitwa inonzi etrophy ukaiswa kunonzi kuengland, vana kwini vakautora vakagarawo ikoko. Saka izvozvo zvinhu zvokuti isu tiri kuonawo sokuti sezvo tisina kuwana kukwanisa kuritiza mutombo wavo, tikwanisewo kuvarespekta nokuvapawo stadio yavo yokuti vanhu vanokwanisa kuti kuionawo muzimbabwe. That's why kuchiitwa
maregai ndikubatai muromo ipapo. Vacharumbira varuzvidzo, munoti ino urongwa hwekuda kuitwa nehurumende hwekuisa stadio yambuya nehanda muHarare?
Ini ndiri mumwe wavo vanun'una vakumbuka nezviri kuitwa nehurumende parizvi. Zvinorwadza chaizvo kuti hurumende nhasi vaona kuti zvinokodzera kuti vaise statue yambuya nehanda. Ini kwandiri hapana chakaipa kuisa statue yambuya nehanda, asi priority yavo yekuti vafunga ivo kuti kuisa statue yambuya nehanda ndozvinobatsira. Asi muzvipatara vanhu vari kuchema, hakuna mushonga, maindasi akavharwa, zvinhu hazvisi kungofamba. Zvamira kuti zii kuisa statue yambuya nehanda pasi zvinhu hazvina zvazvinobatsira. Asi dai vatanga vagadzirisa nyaya yecovid iri kunetsa iyi, vogadzirisa zvinhu zviri kunetsa manese zvo zvakuti hatina mari. Asi vawana mari yekugadzira statue, zvinorwadza chaizvo. Reburial haina kuipa, reburial inodiwa. Izvo zvava kutaura zvestatue zvanzi tiri kuda kuita chinyakare, hachisi chinyakare kuita statue. Vada kutevedza zvaitwa nana Rhodes nana chi statue isimbo inoitwa nevarungu kudoti nevanhu vatema. Kana chiri chinyakare chamuri kutevedza, tevedzai chinyakare, siyanai nazvo zvana statues.
Vacharumbira manzwa megabu.
Tinotika ndechokuti kana government iriyo iri kuliga nyika, vane mapriorities anenge vakatoisa already in place. Ndechimwe chikamu chavanga vakatoti chakatonyorwa pasi kuti during the term yegovernment pane zvinhu zvakati o zvavachaita. Havasi kungoita izvozvo chete. Makaona kuti kunana Bulawayo, kunana Gwai River riri kuvakwa, handizi kuti pese panoitwa madevelopment akanaka vamwe vedu veopposition vari kutaridza kuti vanenge vasingacomplaini, asi pane zvimwe vanenge vachicomplaina. And I don't think kuti zvatanomukoma wangu zvinhu zvakashata, nokuti as a government hapana chakaipa kuti tinzwe kuti opposition inoti chii nezvichatiita. Even though isu tagara tichingozozviita because zvinhu zviri pazvinangwa zvezvinhu zvatakati katapinda muofisi tichaita.
Varuzvidzo, tiri kuona vanopikisa vari kuronga kuratidzira musi wa31 July. Ndezvimwe zvinhu here zvamungage muchitarisira kuti munenge muchiisa pamberi izvo zvekuvakwa kwechiumbwa chambuya nehanda izvo?
Tarinziro kana kuti demonstration iri kurongwa musi wa31 idemonstration iri kuda kuti vanhu varatidze kuhurumende zvichemo zvavo. Nazvo vacharumbira vachiti mwana anochema kuna vababa kuti hawane rubatsiro, but machemero aita vashandi vachichema kuhurumende, especially madoctors, manesi, mateachers, ingangoti macivil servants, everyone, but unfortunately mapurisa nemasoja kusachema kwao azira kuti zvavana zvichimbova nazvo saka dai hurumende yateerera ikozvaro kusvatsetwa ndiyo pane inonzi peaceful demonstration ikoko ngavateerere zvichemo zvevanhu kuti vanhu varikuda kubvuti kuti togara pasi nevanhu toona kuti tingasonge sei mapurobhemu avo rikungozwa zvezvi kunzi tinorakashi kurakashireiko vanhu vane zvichemo vacharumbira please taurirai hurumende kuti ngaiteererewo zvichemo zvevanhu
regai tinzwa vacharumbira
chechiu inozoitwa papai kana tagadzirisa zvichemo izvi
vacharumbira munoti ine urongwa hwe31 july hwekukuratidzirawo
musi wa31 july vajonga isu tawana umbowo hwakakwana umbowo hwatinahwo karendly vajonga ndehwekuti pane kunzi pane over 300,000 yakadhonetwa neaid maorganization ari outside zimbabwe vari kuda regime change saka mari dzakadhonetwa kuti munhu wega wega achanoprotesta anofanira kuti apuwe 20 years kuti vaende vanoratidzira saka haisi nyaya yekuti tiri kutaura nhano
30 seconds mukoma rusvidzo
vacharumbira zvekunzwa izvi zvamune ruchidzwa tangaimaziva kuti danzwa chokwadi zvikarudi kwete zvamakanzwa inhema hakuna munhu ari kukuhambare nokuti ademonstrata munhu ari kuenda kudemonstration nekuda kwake kwete kubhadharwa hakuna zvakadaro kunyeperwa denozi propaganda yamuri kutaura iyoyo hakuna zvakadaro kuti munhu andikuhambare kuti aende kudemonstration.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu renorth America vazvidzai ruzvidzo vachitaura vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Manzwiwo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU-PF mudunhu renorth America varegis charumbira vachitaura vari parunhare vari kuCanada. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Maswera pastudio 7 apo vashamarari vese vestudio 7 vanotiudza nhau dzechokwadi dzisiri dzemanyepo. Ini ndinoitwa Shengai Mari dzandiri kuno kuJohannesburg, chando chete kwatonhora veduwei ndozoenda kuZimbabwe kundoti hei ZANU-PF yatinyanyira kudai vambubvawo pachigaro vasiyiro vanhu vakomana vechidiki pamwe nyika ndokuti iende mberi zvazviri zvizviita kuvara ndatenda hangu.
Makadini mese kwamuri, maswera sei, manheru, mangwanani, zvinoenderana nekuti uri kupi. Zita ndinoitwa inini Precious Chiuswa ndiri kuno kuFernaheng kuSouth Africa. Chekutanga ndinoda kukorokotedza iyo nyika yeNew Zealand because ndinonzwa kuti aiko hakusina ma new cases kurova kuti chirwere ichi vachikurira, saka ndinodawo kuvakorokotedza. Chechipiri, ndinoda kukurudzira vanhu kwese kwatiri kuti please itai zvamunokurudzirwa neveutano nenyika dzenyu, kuti kana vachitaura zvokuti iti social distance, kana vachitaura zvokuti izvo mupfeke ma respirator kana ma face mask, muite saizvozvo. Nemhaka yekuti ndinoona kuti pana vamwe vanhu vanototora chirwere ichi just for granted, havatombochitori kana serious. Unotonzwa munhu achikupikisa kwanzi hakuna zvakadaro, kwanzi vanotongora ngotichidzira. Munhu akadaro iye unoona vachishare macigarettes, unoona vachishare one cup to drink a cold drink, ozoona vamwe vanhu kuti ana achinhanikira ana achipfeka hake dust mask kana kuti ndotichiko face mask kana dust mask yandirikorecha, asi at the same time unoona achishaya cigarette. Saka purpose yacho yekupfekera face mask ndee imuchishaya cigarette.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa dambudziko recoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu evanu wabatu anichigwele cha COVID-19 mwenyeka wakakwira nechitatu kushika pamazana masere ne makumu masere ne vashanu kana kuti 885 vafa vari wapfumba mwe. Kutongwa kwe vatori venau Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Chakawira wekambani ye 263 chat kwatanga nhasi kudarira magistrate kumbare. Kambani yehurumende inotengesa mafuta inoti hurumende ikaramba ichitara mitengo yekutenga nekutengeswa kwemafuta edzimotokari dambudziko rekushayikwa kwemafuta aya hariperi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.